Good evening, Zimbabwe. This is Live Talk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Monday, August the 19th, 2019. I'm Tungamili Nkomo.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight, we are talking about yet another MDC demonstration, which was banned by the police in Bulawayo today.
If you want to join in that discussion, you can send us a message on WhatsApp, and the number is 001-202-465-0318. You can also call us directly right now on 001-202-619-2077.
We are streaming live on our Facebook platforms at VOA Live Talk, VOA Ndebele, and VOA Shona. We are also live on our websites voashona.com, voandebele.com, as well as voazimbabwe.com.
And Ntunga, the opposition MDC today failed to stage another march in Bulawayo after the police imposed a ban yesterday. The party's first demonstration that was supposed to be held in Harare last week on Friday was also outlawed by the police, saying the party had an internal of wreaking chaos and violence.
Yesterday, they told the party it could not go ahead with its intended march in Bulawayo as they had no manpower to monitor the protest. Mr. Nelson Chamisa's party went to court this morning seeking relief, but the presiding magistrate only issued a ruling this evening supporting the police. Yilo utaba esingalo zulukandaba Zimbabwe omuhle namhlanje utaba lokuvinjwa kwemihlangano yeMDC. Siyazi ngeviki edluleyo ngolwesihlanu bebemele batshengisele eHarare besola umumo, besola ukukhwela mahlayana kwentengo yezinto, besola ukwehluleka kukahulumende weZANU-PF ukulungisisa umnotho. Kodwa bavinjwa ngamapholisa kwabhaxabulwa abantu kwatshaywa abantu abaningi eHarare babotshwa. Namhlanje bekukobulawayo leli bandla belimele litshengisele beligijima ngempela viki lapha liqoqa abantu. Kodwa esikubonileyo umgcini sihlalo waleli bandla uNkosazana Thabita Khumalo labanye basuke babotshwa besetheswa icala lokuqamba amanga ngokuthi umongameli Mnangagwa waqilibezela kukhetho. Bamiswe enkantolo-ke lamhlanje bavalelwe ngeSaturday izolo bebelokhu bephakathi balele phakathi namhla baphiwe-ke ithuba lokuba bahlawule i-bail $200 ngamuntu emveni kwalokho-ke kuthiwe bazakhululwa. Kodwa esikubonileyo ukutshengisela kwaleli bandla njalo kobulawayo kuvinjiwe ngamapholisa esithi akeneli ngabala manpower yamapholisa ukuthi ebengamonitor abe-MDC laba babona ukuthi kababangeli udlakela, kabadali udlakela. I-MDC isuke lapho yaya enkantolo yayaphikisa-ke leso sinqumo ekuseni ilethemba lokubana mhlawumbe inganqoba umantshi engamalayo. Izaqhubeka ngokutshengisela kwayo, kodwa esikubonileyo umantshi usuke wathi ekuseni khonapho eseqedile ukuluhlafuna udaba wathi hayi ngisake ngime kancane ngizakwethula isinqumo ngo-4 o'clock. Wabuya-ke ntambama lapho wathi hayi amapholisa ngimalawo alungile kusinqumo asithetheyo sokuvimba-ke ukutshengisela kwenu. Kusenzeka konke lokhu bekugcwele amapholisa enyakazela edolobheni, amanye egade amabhiza, amanye ehamba ngezimota, ihelikopta yamabutho layo ibibhoda ngedolobho. Abe-MDC bathi balokudana kakhulu ngokuvinjwa kwemihlangano yabo le. Siza kuba labo-ke khonapha kuhlelo ngitsho labezanu-PF sizwe labo ukuthi kanti kungani bengafuni ukuthi leli bandla litshengisele.
Aiwa, kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai nhasi pachirongwa chedu cheLife Talk. Tiri kutarisa isu nyaya yekuratidzira kwanga kwakarongwa nebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa uko kwaonekwa kuchimiswa kuBulawayo zvichitevera kumiswa kwakaitwa kuratidzira uku kuHarare zvakare nemusi wechishanu nemapurisa. Takaona nezuro muzvare Tabita Kumalo webato iro reMDC vachisungwa uye zvenhasi vamiswa pamberi pedare ivo nevamwe vavo vachiwanikwa ivo vachipomerwa mhosva yekuro nga musangano uyu. Tazoona vachipuwa mari kuti vabvise mari yechibatiso vachizobva varegeredzwa zvavo. Asi taona zvakare pane vamwe vapambwa mushure mechiitiko changa chakarongwa kuBulawayo ichi. Tinoona tabvatanzwa atichaenderera mberi nekuti pano tabvatatsikwa nevakuru vakuru imomo mubato reMDC tina vajob skala vari pano vanesu nhasi vachange vari kutaurawo divi ravo pamusoro pezviri kuitika panyaya idzodzi dzekuratidzira. Tichange zvakare tichikurukura zvakare tichitaura nevamwewo vezano PF vachitaurawo divi ravo kuti sei vari kuona ivo hurumende ichikurudzira mapurisa kuti vawanikwe vachimisa misangano iyi. Antunga, we seem to have our guests, so I'm not going to go any further because we want to hear it from the horse's mouth, somebody who actually represents MDC, led by Nelson Chamisa. Job Sikala is on the line, so you can take him.
Honorable Sikala, good evening and welcome. Honorable Sikala?
Hello, sir.
Yes, sir. Good evening and welcome.
Thank you very much. How are you?
We are good. Thank you so much. We saw in Harare last week you tried to demonstrate. The police said no. You made another effort in Bulawayo today. The police again said no, you can't do that. What say you?
No, the first thing that we want to share with everyone is that the Constitution of our country in terms of Section 59, which is now known almost by everyone, including kids, provides rights to citizens of our country to demonstrate and petition. Section 67 of our Constitution gives our citizens the right to political choice. However, there are also statutory provisions in our country that regulate when people want to engage in issues of public gathering. They are provided for in terms of one of the draconian laws called the Public Order and Security Act, which is currently the operating law. The Public Order and Security Act provides that when an organization wants to engage in issues of public gathering, they must give notification to the regulating authority of a particular district. That is in terms of following the law and also the concept of constitutionalism. As the party that emphasizes the issues of constitutionalism, we made application to the police for us to be able to be allowed to exercise our constitutional rights. We made the applications both in Harare and also in Bulawayo. However, the regulating authority, and to exercise the powers that are not provided for in terms of the Public Order and Security Act. The Public Order and Security Act only asks organizations to give notification, not to seek for permission. So after having given the regulating authority notification of our intention to peacefully demonstrate in Harare and Bulawayo, the regulating authority used it, the powers that are not provided for in terms of the law, by giving a prohibition order that they are not going to allow the MDC to hold the peaceful demonstration as per the application. So, however, our legal practitioners appeal against the prohibition order of the police in our courts, and however the courts upheld the prohibition orders to which we are not sure why that could have happened, as the law is very clear that we can only give notification to the regulating authority if we want to demonstrate. So the first thing which this issue demonstrates is that all the democratic space in our country has now been closed. The aspects of following the rule of law, where as an organization we have been trying to make sure that we follow the law to the letter, we have been shut down. We have been shut out of the courts. We have been shut out by the police for us to exercise the democratic rights that are provided for in terms of Chapter 4 of our Constitution. So what it means is that, one, there is now a de jure ban of the MDC in Zimbabwe. That the MDC is no longer allowed as a political organization to exercise the political activities that are entitled to political organizations in our country. We are not allowed for us to go and demonstrate. We are not allowed to express on behalf of the people the difficulties our citizens are currently facing. So we are in a very retrogressive situation where democracy has been put into the coffin. So the challenge that we have as Zimbabweans is that the MDC as a political organization is not allowed to exercise its activities as a political organization as provided for in terms of Section 67 of our Constitution. So basically, this is what I can tell you, that when even our members in Harare, we have had 90 arrests of people who did not commit any crime. There was extreme provocation against our people who gathered in Harare on Friday. There was no single violence that was committed by the citizens of our country in Harare CBD on Friday. Human rights violation against these people by the arms of the state, that is specifically people who have been in police uniforms, who don't know whether they were police officers or not.
Ndimbo pinda ipapo, Honorable. We know kuti muri kuronga kuratidzira kune mamwe maguta, this Gweru, Masvingo, Mutare. Saka mchavi fambisa sezo tichiona maeza kwa Harare, mapurisa Murambidzi, maeza kuBulawayo nasi Murambidzi zvekare. Going forward, nema demonstrations iya yu amanga makaronga kuma guta aya. Mchavi fambisa sezo.
Chiripo ndecho kuti sepato, sangango tewezera zino tende kwa nomtemo, kuti zirise mapurisa. Kuti isisi kinoka kuti tiratidze. So kumaguta ese iwayo, Masvingo, Gweru neMutare, takazivisa mapurisa zvekare kuti sepato tinokumbira kuti tiratidzire muruyararo pasina mhizhinga mumadhetsi atakavaka. So nokuwana kurambira kwaita Bulawayo neHarare, hameno kuti vokoko vachati kudii, asi zvinotaridza kuti aiwa izvi hazvisi zvinhu chete zvangoitika kuHarare nokuBulawayo. Yava nyaya yekuti nyaya dzepolitics dzamapise munyika medu muno dzadzipwa. Hakusisina vanhu vanokwanisa kuti mapato ezvematongerwo enyika ange achiita zvaanofanirwa kuti vaite sezvinotendekwa nebumbiro romutemo. Saka chiripo ndechokuti iye zvino Zimbabwe demokrasi yafa, yaurawa. Hakusisina kutendera maopposition munyika. Izvinotaridza inoziva kuchirongo a de facto ban of the MDC. Zvinotaridza kuti pato redu ratobhanwa muno munyika kuti hachatenderwi kuti riite maactivities arinofanira kuti riite within the confines of our constitution. Saka ndiyo nyaya yatiri kuona kuti kunana Gweru, Masvingo nokwaMutare kwatakazivisa mapurisa kuti tinoda kuti titaridze tiratidzire murunyararo. Mweya uyu wokuti MDC haifani kuti iite chinhu muZimbabwe unenge watekeshera munyika yose ne Mike no January urikuwa nama polisi ne urumende.
Vaskala atombo kubatei mromo ipapo ni kufunza kuti zvamira zvakadai. Vamwe vatsigiri venyu vari pano pama platform edu VOA Facebook yeshona nemamwe atinawo vari kufunza kuti saka remangwana rakamira sei mbato renyu. Pane zvimwe here zvamakuronga mushure mekuti muri kumbunyikidzwa pese pamuri kuda kuti muratidzire sekutaura kwamuri kuita?
No, chiripo ndicho kuti isisu tiripake. Rino supporti urusi shamunika ino. Jakare, tine obligation yokuti tinge tichi izazisa vimbiso nezvido zvavatsigiri vedu. Vatsigiri vedu tinomira navo sikuru, asi chipo ndechokuti hazvingakwanisiki kuti pamhepo yakaita seinoi nditaure kuti mangwana tichaita sei. Asi chiripo ndechokuti sebato renyu tichaita musangano wevatungamiriri venyu vachagara pasi kuti vadzeye nyaya yokuti toita sei sezvo maona kutadzipwa nyaya yedhemokirasi munyika musina. Saka toita sei nokuti maona kuti kuzivisa kwatanga taita kuti demonstrate kumaguta ese atanga ita kuti tiite tarambidzwa. Zvakare makare ati iwo izvo zvatarwa namapurisa ndizvozvo hamufani kuti mudemonstrate. Saka isiso mutungamiri tofanira kuti tigari pasi tiise pfungwa dzedu pamwe chete tidzeye nyaya iyi tione kuti tingabuta nomufungiro upi uye tozozivisa vatsigiri vedu. Asi uye zvandoda kuzivisa vatsigiri vedu ndechekuti musangano uyu tichamuita chimbi chimbi ngavasanyunyuta zvavo tichagara pasi somutungamiriri then toona todzeya toonesana kuti saka tingaendera mberi sei sezvo maona kuti nyaya iyi yokuti MDC sepolitical party muno munyika yaakuda kutobvanwa.
Loge ngumnumzana Job Sikala, Honorable Job Sikala, lilunga le MDC njalo ungumsekeli kamgcini sihlalo webandla. Honorable Sikala, please do stay on the line. Liyamuzwa ke uthi sebezahlala phansi njengobukhokheli be-MDC babonisane ke ukuthi bangaqhubekela phambili njani njengoba amapholisa eqhubeka evimba imihlangano yabo ukutshengisela kwabo emadolobheni wonke. Baqalile eHarare namhlanje bavinjiwe koBulawayo. It's 19 minutes past 8 o'clock. Abangaba besanda sixhuma kuhlelo lamhlanje sikhuluma ngokuvinjwa kwemhlangano yebandla le-MDC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Esilabo kuhlelo ngumnumzana Job Sikala we-MDC lo mnumzana Tinotenda Chinyoka vachinyoka inengo ye Zanu PF. Mr. Chinyoka, good evening and welcome.
Good evening. It's Tinomudaishe Chinyoka.
Tinomudaishe Chinyoka. So sorry about that. Welcome. And why is ZANU-PF so unsettled about these MDC protests? What are you scared of?
ZANU-PF is unsettled about the MDC protests. Where did you get that from?
Because you've been saying in Harare they are not supposed to be allowed to demonstrate. You have also been saying the same about their march in Bulawayo today and the police.
And how did ZANU-PF say this?
Matemadanda is a high-ranking ZANU-PF official. A lot of ZANU-PF officials have been saying the MDC should not be allowed to demonstrate.
Yes, but the ZANU-PF is not the one that has issued the prohibition orders against the demonstration. That is the police. The police are not ZANU-PF.
ZANU-PF
is entitled to express an opinion, yes, but the police are not ZANU-PF.
Okay, basing on your opinion, why are you unsettled? What is it that makes you uneasy about these demonstrations?
Oh, the point I'm making is that no one is unsettled. So the premise of your question, I don't accept it. ZANU-PF is not unsettled. ZANU-PF is not unsettled by people demonstrating, but ZANU-PF is also aware that the last time these people demonstrated, they ended up destroying property, which government had to compensate, and making an observation that these demonstrations are not meant to achieve what is claimed is not sign of being unsettled. It's a sign of making a simple, educated observation based on facts, based on empirical facts on the ground. I'm refusing to accept the premise of ZANU-PF being unsettled. I don't accept that.
I'm not sure why you can't say that obviously, Mr. Chinyoka, because even ZANU-PF people like Pupurai have been threatening violence if the MDC should take to the streets. That's why I'm saying you guys are unsettled.
No one has threatened violence. If someone had threatened violence, they would have been arrested. When MDC would have made a complaint to the police station that someone threatened violence. No one has threatened violence. You are mistaking making a robust comment about something that someone believes in as a threat of violence. I'm simply refusing to accept this. So for you to say that this is an obviousity, that's a new word for me. It's not something I accept.
Well, let's move on then. Marvelous.
Tineem terere aripa nare parishinur gaiti mbova. Tora tozuzuka kuna vachinyoka. Hello, caller. Hello, caller. Hello.
Hello, Magadi.
Tiri wadi tukutora nanu yeswe murukupi.
Ndiya chigwede ndiku South Africa Pretoria.
Taurai tinzwe va chigwede murikunzwa iri mudariro.
Monera ndiri kuita musangano uri kutongwa weZANU-PF. Musangano wakagara noMbimbi Ndoga. Vapupurai togare kwevakataura pachena vachiti ivo havasi kuzobvumidza bato reMDC kuti riite mademonstrations munyika. But the constitution in Nigeria is that if you want to go to the court, you have to go to the national government's member of the
state.
So, if you want to go to the court, you have to go to the court. So, you have to go to Zimbabwe. You have to go to Zimbabwe and South Africa.
Ai, wa mashoko makukutu, tinokutenda icha izu.
Nakutenda.
Hello, vachinyoka, menuka na muri pa nare, manzwa shataura mutereri wedu, munogona kupindura yenyu ipapo.
Ndazo shataura, but manzwa shinoneza tisho kutai. Vano terera, zungusa, vano terera, vushibata out of context. Anditi. Saka shinoneza kuti, kana vachida kuwa, vano da kuwa, uwara ambiti, terera, vano vachida. Chopa ndisikiti muzimbabwe munyika ino mutemo. Mutemo muzimbabwe unoti kana vanoda kuita demonstration. Vanoita sei, vanotumira tsamba yavo notification kumapurisa. Mapurisa ovapindura achiti izvo vanovona sei nenotification yaitika. Handiti. Ndoda kukupai one example. Vanhu veMDC vakaisa notification kugweru. Vachiti vanoda kuita demonstration. Demonstration mavo vakati vari kuexpecta kuti kushavuya vanhu 100,000. Ndokutaura kuti vanhu 100,000 havachavungana pakati. Ndobva vataura ivo voga pachavungana vanhu. Pavakataura paya pa petrol station. Ndobva vanoda kuunganidza vanhu 100,000 ipapo. Mapurisa vanofanira kutarisa kuti mugweru chaimo. Registered voters mugweru eben nomumukopa hasviki 100,000. Saka vanhu registered voters kwete MDC voters, total number of registered voters havasviki 100,000. Saka vanhu 100,000 vanopepe. Zvoreva kuti kushatsvakwa vanhu vanobva kune dzimwe nzvimbo vouyiwa navo ipapo. Management yevanhu ava hapana unotaura kuti tichava manager so. Mapurisa kana vakati nemakumbiro amaitawo hatigoni kukupai mvumo nokuti last time pamaa mune vanhu 2,000 pakaitika violence mukakonewa kuimenkena kuikontena nemamashalu enyu. Saka nhasi munoda kuuya ne 100,000 munovagona sei. Handiti hazvina kushata izvi. Ndobasa ramapurisa. Mutemo unotaura kana mapurisa adero munoendepi mwenda kuna minister, mwenda kuma district court. Iyo vanu manyaku high court, utema utero, anti mnoa. Saka na vanu, basinga zivi, savanoita, vachingo kenderera seo kuya kukwa uro. Zinunyecha kutuwa tekele, kutivano sifakisha seo. Vativano hoti, kana zaati ero, zuka hoti, zanupefi ya tirambiza kutemonistrate. Anti mnoa. Izo ndio wakukone wa kutewela mkemo, kutimkemo unotifambaye makati Saka kana wana wafinga zili wajita utunu wavo, kana utunu kuya hula pama problem. Gavarige kuzotu kavoti, after all, pupura yetu gare kwa taro zakati. Pupura yetu gare kumu Zimbabwe, unotende kwa kutaura, zanufunga, unotende kwa kutaro zanufunga kuti, vaya vacheta decision kana vachimu uwa, vazile kuti, there's nothing wrong. Kuti mwaise opinion yake, kuti decision makers kuti unofunge, kuburuwa hiko zina zina business, waka nda ukoti waka, last time chaka puti kwa zoom, pana watisi kujua kuti vacha hita say, this time kisa puti kwa zoom, ni opinion yavu, and it, saka wana, ulti mani fana kukerepa, shino kana vodzo kwa hote, zambivu yati kwa mbiza,
Mubate ni makadaro ntunga.
Mnumzana tinomuda ishe chinyoga lilunga lezanu PF aliamuzwa ya kuluma gilapo ute wana gabai ngeni jenge zanu PF ngoba gabai gaisibo aba vimba MDC uwenza uche ngsela kwayo kotwa ivinja ngama polisa silo mnumzana Jobs Kalanjalo we MDC. Siithathe umlalele cingweni uMbongeni Stole. Kunjani Stole?
Ngiyaphila kwakunjani?
Hayi siyaphila, kunjani lapho khona?
Hayi, lapha ku right akunandile.
Ha kuphose lakho.
Mina into nje iqala nje ukuyibeka ukuthi inkinga nje ukuthi eZimbabwe umthetho wangkhona awuhambisani nabantu beZimbabwe. Usuka umele ibandla leZANU-PF. Yonke into nje eyenzakalayo ibona iZANU-PF kuyiye emamelwayo kakhulu. Ikakhulu wona amalungu eZANU-PF into abayikhulumileyo into ukuthi umthethandaba yiyo into ezowulandela. Kuyinto embi kakhulu eyenzakalayo laphaya. Kahle kahle amapholisa kakuso mapholisa eZimbabwe abantu ngamapholisa eZANU-PF. Namasotha eZANU-PF kule lento leyo iyacaca vele kudala lento yenzakala khona lapho kakhulu ukuthatha kukamnanga kumbuso siwabonile amasotha kube yiwo angenayo ku-government ukuthi lento leyo vele izoqhubeka isikambi kakhulu abantu beZimbabwe basenkingeni enkulu kakhulu okubuhlungu kakhulu okokuthi iZimbabwe nayo iyakhona kumnyama kumnyama angiboni kukhanya mina phambili nje ngoba abantu beZimbabwe laphana bazothala nzima njalo bazodla nzima ngeZANU-PF. Njengandlela umthethandaba oyiyophe othatha ngayo uhlangothi kuZANU-PF. Yonke into abantu beZANU-PF kababothwa. Ma ngabe kuyibo baqala badala amacala kuthiwa kuhlale phansi kwenziwa i-commission kodwa izinto bezibona wona ukuthi amasotha yiwathaya abantu. Kodwa kuthiwa kwenziwa i-commission. I-commission yakhona kayibophi iyakhulunyiswana baxolelwa kuyayekela kunjalo. But i-NPC ma ngabe kuyiyo eyenze into ivele kasheshe nje bababophi. Kuyini kanti khona lokho? Why kunjalo? Le ndoda lokho kuthi yakhuluma ukuthi iZANU-PF ayingeni indawo kulokho. Kodwa siyababona kuyibo ababekhuluma usematanti ukuthi izinto kazibe kanti. Izinto kazibe kanti. Kube yiyo umthetho futhi okulandelayo khona lokho. Kube iZANU-PF ebidemonstrator kube ivunyelwe. Kodwa ngoba ngabantu abaphikisana e-government le ekhona siyababona babotshwa kuyinto ebuhlungu kakhulu lento le yenzakala eZimbabwe. Ikusasa lethu angazi ukuthi linjani singabantwana beZimbabwe sihlupheka kangaka. iZANU-PF yona kayikuboni yini iqhubeka ithi iyalungisa izinto from 1980 belungisa izinto. Izinto zakhona zingabonakali ukuthi benza njani. Phela uMnangagwa uyafana nomgaka akulanto ethizileyo laphaya kuwe kukhethu. Siyayibona ikhothi imela iZANU-PF kodwa wayengatshongi ukuthi njengoba na abantu bengafikise ngokuthi impumela yokhetha ihambe ayihambanga kahle wayengatshongi ukuthi ikhethe liphinde but sikubonile umthethandaba umela iZANU-PF ukuthi iZANU-PF yiyo eliwinileyo ukhethu ma ngabe ngo-2008 umgabe wadliwa ikhothi yamela umgabe futhi ngathi ukhetho kaluphinde ngoba bebona ukuthi iZANU yedliwe but ebebona ukuthi iZANU-PF yebiphambili uMnangagwa kanye kukhethu ngathi hayi ikhetho kangeke liphinde yini yonke nale
isithole isithole ngubamba umlomo ngubamba umlomo isithole
ayirongo kakhulu lingayivumeli izana ophefisa enza kanjani
ngubamba umlomo
ehlukumeza izana ophefisa amapolisa lawo azodla nzima lamasotha lawo bazodla nzima webhizi yokube hamba ngamahashi lekijimida ngalonke leli yezimoto bazozekawe ngezindiko zenza bahamba
phezulusithole asilalelane phela asilalelane sithole ngithi iMDC ingenzani pho ingaqhubekela phambili njani namafitshane
yey iMDC yena lento yale iright into abayenzayo into ekhona sesisokufanele ingene ngenkani ezitaradeni noma batsha noma bayenza njani akunandaba vele sifile ngoba sifile nje sihambe esibhedlela kula mithi akunakudla kunani siyafa siyaphela izana uphefu nayo izozilandele ngoba yena lowo okhuluma naye manje izana uphefu nayo uyakubona iMDC kayiqhubeke yenze khona lokho ekwenzayo ngenkani nako siyayibona isodani izigcine nayo-ke bevuma noma bengavumi kahle kodwa siyababona wonke amazathe itoya bengathandi bethanda kumele nathi sikwenze kuphela abantu bezimbabwe kuzeze kulunge kuphela ngisho namapholisa nazo zavume namasosha zavume
siyabonga mlaleli
siyaqhubeke nakho khonokho ekwenzayo
siyabonga sithole ongena kuhlelo aha ah ithukuthele impela Leon Sizwa ngilethemba lizwile ekukhulumayo angisoze ngiphinde ole ndlebe uzwile timbozo wakwa Murivas Khala manzo azwiri kutaurwa na vatinomudaishe chinyoka mboti pai wopfungwa dzenyu
chokutanga ndoda kuti mukoma wangu tinomudaishe chinyoka hazvisi chokwadi kuti MDC yakamboita mademonstrations akaita violence muno munyika mademonstrations edu ese atanga tichiratidzira mukati memigwagwa yeHarare kwemakore maviri apfuura aripo anoonekwa navanhu vese even nyange vakaenda paYouTube vanomaona hapana kana glazi rimwe rakambopushwa muguta reHarare kana vachitaura mademonstrations apfuura haana kusevedzwa neMDC sepata akasevedzwa neZCTU uye namacitizens omunyika yemuzimbabwe saka handizivi kuti ava vachinyuka zvaari kupomera kuti vanhu veMDC vakaita violent vanozwana kupi iyo MDC isina kumbobvira yadana demonstration yakaita violent inhaukandi zvakare pakarambidzwa zvizvarwa zvezimbabwe kuti zviratidzire muHarare nokuti prohibition order yakauya pakati pousiku womusi wechina chishanu chacho chevhiki yapera ririwo zuva rakanga ichifanira kuti vanhu vademonstrate vanhu vakangomukira kutaundi vasina kunzwa kuti pakanga paita kurambidzwa kuti vanhu vademonstrate vanhu muHarare vakagara pasi vakagwadama hapana kana munhu wakaputsa kana kapu zvayo mutaundi apo vakanga vachipondwa vachiitwa abused namapurisa vamwe vacho vakakuvara mbuya vanga vasina kana mhosva yavanga vakaita vanhu vakagwadama vakatanga kunamata vakavingwa namapurisa vakapondwa ipapo vanhu havana kumboita hasha kana shungu zvokuti vasandi vachiputsa muHarare saka kana vachitaura kuti MDC inoita mademonstrations ari violent api ngavasada kufananidza mademonstration akanwa nemamwe maorganizations womaneMDC techipiri vachinyoka vataura mashoko andikakamadza nokundisvisa zvikuru okuti zvinonzi isizvo application yedu yokugweru takataura tikati tinoexpecta kuti kuchauya vanhu vanosvika zana rezuru that is 100,000 people isisu tsamba yedu yenotification yakaiswa kuregulating authority yomugweru vakaiwa nepitsamba yedu yatakaisa kumapurisa nokuti isu nyange zano pf painoita maapplications kameno kana vaita maapplications panenge vachiita misangano yavo hatina kumbozera takawana access kutsamba dzavo dzavanoyera kumapurisa saka zvinoreva nokutaridza pachena
kuti ZANU PF ino ruoko munyaya ze ma notifications akaitwa nebato redu kuma regulating authorities ese muZimbabwe vazi vasei kuti mutsamba iyoyo because somebody yakanyorerwa kuna regulating authority anova officer commanding gweru ndiye ega mwene anofanira kuti apate tsamba ino kuziva zviri mukati mayo vashinoka ZANU PF vazviziva sei kuti kugweru MDC yakati iyo ichange ichiunganidza 100,000 iyo vari munhu webato zvinoreva kuti maapplications edu ari kuendeshwa maako ezanu pf ndiyo inopa madecisions uye zviri pachena kutaura kwese kwanga kusvika nyange navateereri kuti vamatema danda vakanazvo kutaura musi weheroes day kuti hakuna demonstration inoitwa muno munyika uniwe mujournalist noda kuteta zvandotaura ikuhereka kuti zvaunofunga iwe kazvuma demonstration inoita hakuna demonstration iri kuzvetwa muno muZimbabwe saka zvinotaridza kuti ZANU PF yava kutya vanhu ende ukaona bato rava kutya vanhu zivai kuti raruza legitimacy yokuti irambe ichitungamirira nyika iyoyo nemhaka yei vachitya kuti vanhu vangodemonstra zvine runyararo mutemo unoprovida kuti konvhina anenge akonvhina nyaya yedemonstration kana demonstration yako waitaura kuti ichava peaceful ikaita violence anosungwa why didn't they allow MDC kuti demonstrate kana kwaita violence then the convener was going to be arrested for breach of trust yaanenge aiswa momo pakuti aexercise constitutional right yake zvinongotaridza bedzi kuti varume ava vari kunyepa uye zvekare havasi kumira pachokwadi nyaya iripo kusha vanhu vakundikana kutonga nyika ino hapana chinozikanwa zvinozikanwa munhu wese zvokutaura kwaita vastole zvinhu zvakwira muno munyika vana havachakwanisi kuenda kuchikoro maticha ari kukora 403 RTGS inova iyo $40 mapurizi mustoro ari kukwira zuva nezuva peturo yatowedzera futi mutengo wayo nhasi vana vezimbabwe vakaura nenhamo varwadziwa vada kuti vangotarisa chete kuti hai vakuruwe tatambura nenhamo uye tarisai muone kuti nyika ino vanhu ndaramo yedu yagozha chamunosha kuti vanhu vataurire izvozvo chii nemhaka yamuchisa vanhu ndo mubvunzo wandinawo kuna vachinyoka
vachinyoka manzwa zviri kutaurwa navasikala vabvunza ivo kuti imi makaziva seiwo wandi wevanhu vakange vakokwa ivo kugweru kana musinei nechekuita netsamba dzavanenge vanyora ivo seMDC kumapurisa
ndamuhwa asi vasikala chavanokangamwa ndechekuti mubato mavo mune ndumure dzine wara nebapu saka zvadzinoita ndezvokuti tsamba ichindwa nayo kumapurisa inotogwa pikicha yokandiwa mumawhatsapp gurupu yokandiwa mumatwitter yohumwi vanozviziva ava vasikala kuti vanhu vavo havana zvifuva zvachose ndomatinoivona imomo mumatwitter todoziva kuti ndozvavari kutsvaka izvi nomuzvimawhatsapp gurupu muma vanotiisa vachifunga kuda tiri nhengo dzavo isu tisiri hatibudi tinongoramba takanyarara takati zii singovona hiku zvinozuwiwa iyo zvino kuda ndichahudzingwa zvavaziva kuti muchigurupu chavo chinokuda vakavona kuti ndakazviona chitsamba ichi pavataura pokutanga kuti izvo MDC haiti yakaita mademonstration ane violence izettu vandifadza vasikala nokuti vari kubvuma kuti kwakaitika mademonstration ane violence asi vari kungoti hasi avo asi todzoka ipapo chinoonesa kuMDC ndicho kuti kwakawandisa magweta vanoshanda nezvinonzi matechnicality vasikala vari kuda kushandisa technicality yokuti wakaita notice yokuti ngatiite demonstration izettu asi MDC saka yanga isiri yavo asi vanokangamwa kuti paya pavaenda kukongresi pavo vamonzora vakabuda vachiti kwai ndaita chichemo changu chemabatirwo andiri kuita kuwana chigaro cheupresidendi kumastakeholders edu mastakeholders edu iZCTU ndio baba vedu vakatipa give birth. Saka izvokuti kwai pano mutsauko pa MDT neZCTU ma demonstration I technicality yema lawyer hazvina zvazvinoreva. Masapota vakainda kudemonstration vakanoputsa zvunhu ma MP vaiinda mumadhorobha akasiyana siyana kwedu kunana Gweru uku munana Kwekwe vachiunganidza vanhu vachiti vakomana manonoka kune dzimwe nzvimbo chatsva ma MP AMDC ndo vanhu vakaita violence ndo vanhu vanofanira kuti iko zvino vachipa assurance kuvanhu vokuzimba kuti iko zvino bhataronga apa zvuru zvinosvika mazana zvevanhu kuti vafambe vainde vanoungana pafuel station hatisi kuticharonga zvakati 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 kuti vasapisa vasikala vari kuti paizvo makaregerei kutekurega vanhu vachipinda murod kana vazoputsa zvunhu movasunga asi zvazvinonetsa ndezvokudai kana munhu uri uchida kuonekwa kuti uri fuza wakapusa uri munhu unorega unorega zvinhu zvichiitika maitikiro hazvinongoitika mazuva ose asi uchitarisira kuti zvichabudisa outcome yakasiyana kana pasina outcome inochinja unoregerei chinhu chichiitika kubva pokutanga chinofanira kukwana chokuti avakomana vasati varatidzira ngavatitaridze kuti vadzidzisa mamarshal avo kugadzirisa violence ivo ndo vaidai vakabata vanhu vanga vakaunganidza masaga emabwe avaida kuoposhera nawo mahwindo muHarare akabakwa namapurisa vasikana vanoti kwaizvo vanhu vakarambidziwa namidnight kana vanhu vabakwa pakati pousiku kuti vane zvavakaronga tomirira here kuti kutange kwaputsiwa vasati vavuya hongu kuratidzira zviri muconstitution asi ndati kana mapurisa vaita prohibition order mutemo unotaura kuti munoita sei hapana kana nzvimbo imwe yavakambotevedzera mabheta ose emdc zviri mumutemo kuti vanofanira kuita sei ivo chavanoita kumanya kuenda kuhigh court vatinoziva kuti vanononyimwa kuhigh court nokuti chavanoda ava chokwadi chaicho kungoda kuratidza kuti kuzimbabwe kunoku zvinhu hazvina kumira mushe nokuti vanoziva kuti shamwari dzavo dzemiruku hadzinyanyi kuverenga hadzinyanyi kudzamisa pfungwa dzadzo muzvunhu vanongoteerera nhema dzavanovudziwa kuti mangabva ukaipa voti oraiht sini zvataugwa namdc ichokwadi avo vasitole vanga vachipaumba vachipa handeitenda nenkani tinobisa nenkani hai bodo
vachinyoka saka murikuti zvinhu zvakamira zvakanaka here munyika
iyozvo hasizvo zvandataura nyangwe purezidendi chaivo pavakataura patv kana dai vasikana vanga vakavateerera havana kuti zvinhu zvakanaka vainfeti havana kuti zvinhu zvichanaka mangwana vakati izvo takatarisira aperiod of painful reform kureva kuti zvinhu zvakaoma zvakaomera tose uye takatarisira kuti mazuva anoteverawa zvicharamba zvakaoma asi mareforms atiri kuita ndeyekuti zvinhu zvigonaka kana vanhu vakapinda mumugwagwa musi wa16 august kana kuti musi wa20 musi wa21 hazvirevi kuti izvo kokokora inenge yakuita 2 cents mushopu kutarisira hakugadzirisi zvunhu
tinofanirakutimbaubatai muromoirei
tose ndibatei muromo ina handirambisa vachitoni
okay achauya kwamuri chauya kwamuri zve vascalas tateke avalaleli lapa kufacebook ekasini letu levoa ndebele kulosmepi moyo uthi wena sebefuna ukwenza ilizwe engani ngelabo bodwa kuzoba lo sindo enindlovu uthi wena even Zanu PF youth said so on live. Isaac Piri uthi wena sabona msakazi mina ngicela ukubuza uchinyoka ukuthi uyavuma yini ukuthi amapolisa aba lobudlwangudlwangu eHarare mhlaka 16 August 2019. Ngiyabonga. Siyabonga uxhaso lwenu valaleli abasibukeleyo kuFacebook. kanye la kuma websites ethu ngitsho lani abakhongozele emisakazweni. Udaba esingalo lamhlanje ludaba lokuvinjwa njalo nje kwebandla le-MDC ukwenza imihlangano yalo yokutshengisela, inhlelo zayo zokutshengisela. Sibonile bevinjwa ngamapolisa eHarare, namhlanje bavinjiwe njalo kwaBulawayo. Esilabo kuhlelo lamhlanje ngomnumzana Job Sikala Honorable ongwe MDC. Lo mnumzana tinomudaishe Chinyoka owebandla leZANU PF.
Antunga, I think we have callers that have been waiting patiently, and then I'll come back to read the messages. Trukwao na pano pa VOA Facebook page. Yedio shio na aserigaiti mbuenda kumtereri. Hello, caller.
Hello.
Hey, tukuta ora nani uyeje, muri kupi?
Muri kuta ora ona si banda, ndiri muna kumtada se kamura sendeke.
Taura itins.
Ah, ndingade kubunzo wachinyoka kuti kana vachitarichira noise ingaitwe nema demonstrators MDC so-called. Ko mapurisa akanga aripo here, akanga akaunganira here vakomana veZANU PF vaida kubatsira manhingiriki nema mapurisa kuzobata noise inenge yatangwa neMDC.
Aiwa, tichadzo taura henyu.
Chino chino, ndeke buti, watu nyo wakati, ameno chima kumbre jatana umu Zimbabwe wakabonya tumira sehi. Nye kuti, kana mchi, nyato rangarira zaka, naka naka, munu wana ku Zimbabwe, ichirwa ne regime ya Smith, tairwa ne jimu zaka, ita, shokura ambizo, kana kumbunyikizo, kwa freedom of expression, zimari zirikuto, wana watu nyo wakani shangari jawa. Saka tani mwe simitu wechikema here muZimbabwe ngavandi anso ipapo ndatenda hangu.
Ya, tinotenda tichatora mumwe mutereri tozoenda zvedu kwavarege. Itore mumwe mutereri. Kola, hello? Hello, kola? Kola, ninoti muchiripo here nekuti ndanzwa kuti mambomira kwengo yakareba. Muripo here, kola?
Hello?
Ehe, taura itinzwe. Tukutaura nani uye zvangu. Ehe, taura itinzwe.
Ni Donald Mambo Magrasenberg.
Ai wataurai mkoma Donald.
Dango patatevera na mkoma wangu Sivanda kuti vari kuno Grasenberg.
Ehe taurai muti gaga gane kuti nhasi pane pana honorable Job Sikala vari pano, saka kana muda kuvabvunza zvamunoda kuvabvunza mbva mavabvunza kana kuvunza vachinyoka tobva tango igadzirisa pa program pedu. Taurai henyu.
Aha, ndinoda hangu kungosimbisa va Job Sikala nekuva morosa hangu. Ava vachinyoka nditi handi ndinotaura kwavari. Asa, zina shida zinobudisa.
Aiwa, chende rembiri zinyo, waripo ndo funga
wabu zwa. Kata, wana kuti. Chisisi mchawa wanda wakadibia, jindika kasa kuti mapurika ndo wane mbumo yegu. Mapurika ndo wane zivisi wa chiti, yasi mwe zivisa. Chikuta fakati. Noti kuti yu mapurika ndo wazo ipindi la nitamba ziaza, ama wako wana washi nyonga zaida kasa kuti. Nagambo kuza ya ndema velazi. Nikati, naka wa mtodi wa nwa sekuru wangu, zino baza kuti uine ama ya adaro. Asa wa chukua zita. Akitaura vachiti kwai mchana kwa babomani mashoko okuti vaingoziva hakuti hazvibudiriri tichakurova tichakudi asi hazvina zvazvo mosva mwari ndianoziva kuti mavhenasi vakuitora vachinyoka kwa bhati tinoziva vana varugare gumbu vaimbotaura vachidaro vachirimo mutangano uyu but now vana vamupoko vavakutiza nhasi havai vamo mutangano imomo vachinyoka mutaurai muchiziva zvamuri kutaura nokuti mangwana hazvichakupandukirai mungava imo mutangano imomo nhasi mungavaaa.
Aiwa tino
munhu wose vachinyoka muziye izvozvo vasikala nekuti tamba vakashinga
tinotenda mukoma
munyika chicha munonyaya yakusimbirira pazvinhu munoona kuti makoni wachii.
Koma Donald, thank you so much. Tinotenda vachinyoka musati mapindura. Timboenda kuna vasikala. Honorable Sikala, we saw some of your colleagues Imimi pachenyo makasungwa a few weeks ago, then this weekend, your chairperson, Honorable Tabitha Khumalo, and six others were also arrested. And their crime, publishing falsehoods by saying that there was rigging in the last election. What's your take on that?
Mazita, this end up in Lombuzo, Kakoshe Sakudai, the grinding for Tanga Uti Pindiri, Panezu, Zaki, Tauri, Zatawa, Navachi, Oka, Shango Tamishim, without Tilling Wave. Nayo Tanga, the Okutuachi, Oka, Tauri, Yokuti, Kune, Matombone, Riken, Saka, Nongwa, Pagatosi, Kuna Mapurisa. That is Hiri Kuti, Larme Ala, Avana Yat, say. Kuti wanoti wakanonge rekeni paka kipe town mana first street domswe we shina usiku nyaya i zani pievu ya gara ari mabasa ayo kuti wano create evidence yawo yenema kuti wawane kudzvinyirira vanhu tinozviziva kuti mugore ra 1981 waka ndoisa zombo mumaprazi batore zap rakaita kuti vandoita genocide rokuponda zvuru nezvuru zvavanhu kumatezeleland dziri nhema dzezvombo zvakanga zvaplandwa nezanupiyo so tinoziva kuti mabasa ebatora vachinyokai rokunokwera vachinotorereke kumbareo nematombo aya aindonatsotariswa kuti akatobva kwamutoko chaiko chaiko kuti vabudise vachiita zvokuti upowo hwokuti vatarize vanhu mabasa ezanupf tinokuzivai makauraya vanhu zviuru nezviuru kumatebereland panguva yeguku rahundi mavanyepera kuti vakanga vakavige zvombo mumapurazi avo so tinokuzivai ndo maitiro enyu okuti muwane kuponda vanhu nokuvaponere nhema nokuita plangi zvinhu zvenyu mobva mazviti ndezveopposition so izvo musakura muchifunga kuti tiri vana vadoko hatina kupusa tinokuzivai ndo maitiro enyu kechipiri mataura inini muchiti ndati vetsitu yakaita demonstration in violence is not correct and is also false. I did not say that, but I told you that we did not call the previous demonstration. All the demonstrations that we called were peaceful, and the evidence is very available both on the YouTube and in other platforms. Saka, you must be able to distinguish on what I have said. Secondly, for him to try and put the MTC ZCQ as one thing, Domanyepo. So, Vachinoka, Vanuta Kuponera Kutaha, MTC, Makawanda Makweta, and Vadakshan Sama technicalities. Even one of Rakuti, at law, ZCQ is a legal persona on its own with a distinct constituency, Yala Shang. MTC is a distinct legal persona also on its own. So for him trying to marry the two, Zaga Panana, Nokuta Kuti, Saitwana, our veteran, Toti, Saitwana, Zanupir, our veteran would have acted on their own outside the operations and also the action and also instructions of Zanupir. So for him, Kutata Kutita Chinwani, Vachinoka Apamakonewa, said that I think you could have known it, that this organization are voluntary organization that are created in terms of our laws. And each organization has its own distinct constituency. ZCTU, Iripopa Kumiriyala Shang, is its MDC, Pasaredu, Geroku, Wilanyate, Matunde, Venika. Sakara Mataura, Imini Mkiti, Wanu, MDC, Wanita Violence. The excuse you want to serve is that ponda van. No one should make ponda van. Muarare zakaone kwa defasi norezi. Chalanga la itachi. Tuzeva chioka mosa yakapara van laya yakapondwa na kugola yakapondwa muna Nelson Mandela. Watashikari wapasi. Chi chama kwa pondera. What really crime did those people committed in town? You only enjoy abusing human rights. And you know that your political party has a history from 1980 up to present of having abused people's human rights in our country. and you want to hide to give a net Kuranda, Nemanyepo, or put MDC in violence. The most violent political party is ZANU-PF. You killed 20,000 people in Matabeleland from 1980 to 1987. You killed MDC supporters from 2000 up to present, who are almost 5,000. How many people have been killed in 2008? The long and short sleeve.
Okay,
honorable. Where have we ever killed anyone? My brother, give us evidence of a single person who was killed in this country by the MPC for him trying to label us to be a violent political party.
Okay, hold it there, honorable Scala. Honorable Scala. Honorable Scala, hold it there for me. We are running out of time. We have 4 minutes remaining. But we are kuluma lapha ubaba Scala uthi kungamanga ukuthi ibandla labo libandla lodlakela uthi nxa kule bandla eliphila ngodlakela eZimbabwe libandla leZANU-PF lona athi labulala abantu abafika ma 20,000, 30,000 ngesikhathi sombuqazi weGugurahundi. Ngakho akulunganga ukuthi ubaba uChinyoka athi EMDC libandla lodlakela. Ibandla lodlakela elilodlakela iZANU-PF ngokusho kuka Honorable Scala. VaChinyoka anzi naba Scala matombo aya akabva kumtoko ameno azi matombo echemberedze kwaChivi here. As it don't answer that, Mav, go with that, Chinyoka.
Vachinyoka muku peta zvedu hurukuro yedu manzwa, vazhinji vanga vari kutaura pano, vachishorawo zvimwe zvamama taura. Moti muchidimbo mongoti gagaga nekuti nguva yedu yadyanana. Kuti imi nezvataurwawo navasikala munoti chii kune mazwi avataura?
Ndatendai. Vanhu vanotizo hanzi vanhu vanosora kuti kwai zvatagwa naChinyoka vachimusa mudana hai kumuteerera kana kusamuteerera zviri kwamuri. Asi chokwadi ndechokuti mukutaura kana munhu ukatora nguva refu uchingoteerera vanhu vanoungana newe kazhinji kazhinji unopedzisira wavabenzi nekuti zvonenu zvaunenge uchihwa zviri zvichingova zvavanofunga kuti unoda kuzviwa. Kana vanhu vakawa chokwadi chimwe chakasimba kazhinji vanogwadziwa nemwoyo voti ungadai asina kutaura nokuti havadi kuwa chokwadi ichocho. Asi muno muZimbabwe zvedu isu savanhu tongoda vanhu vanofarira kuita shamwari dzechokwadi, people who are friendly with fake, kwete people who like my alternative fake. Chandisingadi kupindura kuna vasikala inyaya yavapinda kwokupedzisira yeGugurahundi. Purezidendi vedu pavakauya ava vanyuwani ava chimwe chezvinhu zvavakaita pokutanga kutsvaka madhishi ekumatebeleleni vakati ngatiitei kuti ogani yedu yenational healing iyaitange kutarisa nyaya iyi. Saka nyaya yeGugurahundi haisi nyaya yekuti tongoti zvedu tadhakwa tiri padoro kana kuti tiri paredhiyo tongorasha muromo tichiti kwakaburawa vanhu 30,000 haidi kudero. Inyaya inogwadza vanhu vazhinji. Inyaya inoda kuti titaure zvakanaka
semuchidimbu. VaChinyoka saka
tamuchidimbu imomo hakuna vanhu vakapondwa musi weFriday toda kuvahwa hongu kana vanhu vakaita inonzi illegal gathering. Mutemo muno muZimbabwe plus international human rights law allows the police to disperse an unlawful demonstration.
Thank you very much, Mr. Chinyoka. Please, thank you very much. I would like. Hello, Mr. Chinyoka. My sabasa. Touching up pages na vaskala.
In fact, I might not fit in because we have breaking news. We are learning from our correspondents that the police have issued a prohibition order against the MDC's Gweru rally.
So let's get Mr. Scala to comment.
Mr. Scala, 30 seconds, and strictly 30 seconds.
The MDC leaders are currently under siege. Since the rise of the current administration in Zimbabwe, almost all our leaders have been arrested. Starting from the period when our Secretary for Presidential Affairs Committee was arrested, our current Vice President, Tendai was arrested. So far, there are more than 21 leaders of the MDC who are being charged.
Unfortunately, Honorable Kala, we have to leave it there. Thank you so much, Honorable Jobs Kala of the MDC, as well as Kinombu Daisha Chinyoga of ZANU-PF. Good night, I'm Tungamili Nkoma.
And I'm Marvelous Msanganya, who you're seeing. Have a very good night. See you tomorrow, and let's talk.